Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe, saka tinoenge Zimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zvirine.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC, ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo, saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhimbe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina? Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion United States dollars yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohny Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMavelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika zvepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Zvipa zvatanga musangano unonzi US Africa Summit Zimbabwe yanga isingakokwa, saka Zimbabwe yazokokwa pano uno. Asi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandotaura yakokwa kuti Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Ndauya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe saka titure nyike Zimbabwe anofanga achipokwawo kudariro serine
makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu asi kuti tinotaura chataura vanozviziva tachange zvichitaura kuti isu tiri part of Africa
pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi iye zvino toziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga hapana musangano watinowanidza kupinda sitapano tinopinda misangano yavo ino
takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro motambira seizvo
hatifari nazvo izvozvo hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai futi nokuisa vamwe vanhu pazviranga asi vachiti vane vamwe vavakurisa zvakare ipapo isu titoda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe titanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo
gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vachitaura vari muno muwashington dc namavelas muhlanganyauye westudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vanoti hurumende yezimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei america isina kukoka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kumusangano weus africa summit vachiti musangano uyu wakarongwa neamerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo ngatinzwei hurukuro yaita vamasiye najonga kandembiri westudio 7
danho iri ravada kutora iri of course vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedzwa neamerica ichisangana nenyika dzairi kuda ku chidzana nayo saka kunyunyuta kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo musangano wakokwa nenyika yeamerica usiri musangano kana kuti weunited nations waungati vangakomplaina vachienda
tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu nokuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo
ya nenyaya yezviranga zveupfumi ndikanzi masanctions aripo inoona sekuti zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu tinoziva kuti america iri kunyunyuta nezviri kuitika kuzimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti zimbabwe inofanira kugadzirisa but taona kuti nyange zvakadaro zimbabwe yakakokwa zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitarisawo nyika yezimbabwe kana hurumende yezimbabwe zviri zvinhu zvatingati pachirungu zviri positive
takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neamerica zvii zvamungataura pamusoro pazvo
zvirango zvakaitwa neamerica paemarson junior nemumwe mukadzi akaita ipapo inyaya yekuti iamerica iri kudhilawo nesituation iri kuzimbabwe maonero yainenge ichiita nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvanengati hazvishamisi zvinhu zvagara zvichitaurwa and zvinhu zvanogara zvichionekwa kuti zviri kutouya
iyo zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neamerica chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neamerica kuti izvigadzirise
ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dzikutaurwa inyaya yekuti zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muzimbabwe hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti zimbabwe iremekedze mitemo yemuamerica but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare mutexas muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 iko zvino tochimboenda kuna marvelous muhlanganya uye ari kumusangano mukuru weus africa summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei uri sei marvelous
Aiwa ndiri nani ndiri ko ku US Africa Leadership Summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndopane mongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera.
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka, waonawo sei pawanga vachienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditi netsei nekuti ndakafamba ndichibva kwanda ndiri kubva ndichiuya pamusangano uno. Zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzanisa pfungwa, ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu. Uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda recovid-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri recovid-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kunguya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dzine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFred Kshava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomo wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti haichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Mhlanganya uye mutori wedu wenhau weStudio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara hwakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rairo kupera kwambudzi iro richangobva kuburiswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kuri kuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagariro yavanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption huori zvinotiongoona makambani nemakambani gore negorani ngachingowedzerwa kana pazvirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aya eAmerica anotoratidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muZimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuhwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutashi varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunjikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muZimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha vatinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende
zvane dambudziko rekuti mapolicies edu nemavisions edu they are crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vari kutotadza havo kumaneja economy
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatiri kuda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne 14% pagore rega rega kana kupfuudza asi tiri kuona tiri kutadza kusangana nazvo zvose
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhuna weRBZ Dr John Mangudya vakambotiwo havo hondo yekuukraine nerussia iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchichwa vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peUkraine neRussia kuti Ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musoro wa kukadzi gore rinouya, Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ, rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani, havazi vose vanogona kuiwana, vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandi avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu kuchakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengeteze varairidzi vasatiza, nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi. vano ora nuru wakakwana.
Muzinda we Britain Muzimbabwe wabvuma kuti icho kwadi kuti hurumende ya Britain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati hurongwa hwenyika ye Britain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans here kuti kana varairidzi vavaenda makimps achanosara achifindwa nani tikuona tine maticha learner ratio anotyisa anobva 1 to 120 tikaramba tichitorerwa vamwe vana vane unyanzvi vakawanda vachienda kune dzimwe nyika tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
Vamasaraure vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare reprotect maworkers anoshandira government anove maworkers ari kunyimwa rights to collective bargaining. Rights to collective bargaining iyo irimo muumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Inove inoti hakuna maconditions of service anasira salary maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa nhaurirano pasina kusainwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapaul mavhima asi nharembozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo akaita sebazi republic service labor and social welfare nuwa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita tinoti recruiting yemacivil servants ese kana kutaura nebazi rezvehigher and tertiary education ndo rinotraina vavarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varairidzi vashoma muzvikoro yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mwive vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musiki.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare reMajor Street amai Evelyn Mashavakure vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa guta gure DRC nekuda kwemafashamu emvura uye parikuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu tirodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica Dr. Emmanuel Nzuzu vanova nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mazuva ano ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kufamba nechirongwa chinonzi how to quit and how to stay sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinenge ndichibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndo zvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti how to quit and stay sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupadzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi how to quit and stay sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogram vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years, ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno muZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvii zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness, and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoafekta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemire weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza9 manheru. Tatinzwei kubva kuna Michael Cariati.
Nhasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veruzhinji munyika kusanganisira muongorori wemutambo wenhapfu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because iri kuda kurova maworld champions, iri kuda kupinda mufinal. Ndiyo team yakatanga kupinda mumasemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iri kuda kuita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka...
Tinotenda Mike nguva yedu yajikana navateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yogunun'una nekusakokwa kwavamunangagwa kumusangano weUS Africa Summit. Morocco yotamba neFrance manheru ano masemifinals eWorld Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Gainer Gumede munhau dzeIsindebele.